Mutongi wedarira Major Street, va Stanford Mambanje, vati muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri, vane hudokwa dokwa hwekugara vachipara mhosva, saka nokudaro vanofanira kugara kujeri kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa. VaMambanje vati vasungwa ava, vanoti vakasungwa vachibva kunorapwa, mushure mekutochwa kwavanoti vakaitwa, pavanoti vakapambwa vari mumaoko ehurumende, vane mhosva dzichiri mumatare, uye pose pavaipiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vaipara mhosva. Saka vaona zvakakodzera kuti vagare mujeri kuti vasarambe vachipara mhosva. Gweta revasungwa ava vachauswaramba vati havana kufara nemutongo waturwa nedare, nokudaro vati vave kukwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Bheu rarambwa, hatiwirirani nazvo, uye tichaenda mberi tichikwikwidza kuti aiwa hatina kutongwa zvakanaka.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Slachwayo, avo vanga varimowo mudare paturwa mutongo uyu, vaudza Studio 7 kuti zvanga zvisingakodzere kuti vasungwa ava vanyimwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Pakatariswa mhosva dzavari kupomerwa, vachiti zviri pachena kuti zvematongerwo enyika zvave kupinzwa mumafambisirwo enyaya mumatare.
Zvinotiratidza kubhinywa kwezvemutemo wenyika, kwatinoti kubatwa zvisina kunaka nenyaya yevana masimba vanotora masimba aya vachimashandisa zvisizvo kuita zvavanenge vachida pavana vezimbabwe. Zvinhu zvinosuvisa zvikuru. Isusu tinotarisira kuti matare kana zvese zvo zvemutemo zvinofanira kushanda zvakazvimirira semapoka akazvimirira akaiswa neconstitution yenyika, constitution yakatenderwana nevana vezimbabwe.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaMavela Skumalo, vati chinhu chinonyadzisa zvikuru kuti vari kuita zveuori vari kupiwa mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo, asi vari kurwira kodzero dzevanhu nevezvematongerwo enyika, vachiona pfumvu yekugariswa mumajeri kwenguva yakareba.
Tine dzimwe nyaya zhinji dziri kuenda kumatare edzimhosva dzine chekuita neuori. Tichiona ivava vanhu vachipiwa mari idzi vachikwanisa kuti vatongwe vachibva kudzimba, zvatinoona isusu seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition zvinoratidza kuti hurumende yedu nematare edzimhosva ari kukurudzira nyaya dzeuori idzi. Vanodziona senyaya duku, asi munhu akada kuti ainjoyewo dzimwe kodzero dzake dzakafanana nefreedom of speech, freedom of association nezvimwe zvakadaro, tinoona vanhu ivava zvikuru sei kana vari vematongerwo enyika vachibatwa, vachinyimwa mukana uyu, vachisungurudzwa, vachigara kwenguva yakareba mumajeri.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vati zviri kuitwa nemamajistrate zvokunyima vanhu mukana wekubhadhara mari yechibatiso, asi vachizonopiwa mikana iyi kudare repamusoro zvinoshoresa matare edzimhosva pamwe nekusvibisa chimiro chenyika.
Hazvipi chimiro chakanaka kumamajistrate, nekuti zvezvaakuita sekuti vari kutema vachitarisa kuti wabuda mbamani. Mamajistrate vanenge vaakuitawo sekuti vanhu vaakuita zvematongerwo enyika kana kuti vaakusenzeswa panhau zvematongerwo enyika, nekuti vanenge vaine simba rekuti vanogona kungorambidza kana kurambira munhu kuti abvise mari yechibatiso. Pouyawo makororo nezvimwewo vane vaita mhaka dzakakura chose vanogona kuwanika vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hazvipi chimiro chakanaka kunyika, zvinoita kuti nyika itsoropodzwe, zvinoita kuti vanhu vaone sekuti matare zvangowo zvinhu zvemanga manga.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori mukuru muJudicial Services Commission vaWalter Chikwana, sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudairwa kutinzwe pavamire, sezvo varivo vanoona nezvevatongi vematare. VaMambanje vati vasungwa ava vagodzoka kudare musi wa18 mwedzi uno. Zvichakadai, vaMambanje vazoswera vave kunzwa chikumbiro chava Frederick Mabamba, avo vari kupomerwa mhosva 15 dzekutengesera vanhu mastende ekanzuro yechitungwiza zvisiri pamutemo, chekuti vatongo vachibva kumba kwavo, asi hurumende yange ichipikisa chikumbiro ichi. VaMabamba vakasungwa nemapurisa eSpecial Anti-Corruption Unit nechipiri, vakazomiswa mudare nezuro vave kupomerwa mhosva idzi. VaMambanje vati vaMabamba vadzoke kudare mangwana, apo pavati vachatura mutongo wavo pachikumbiro chavaMabamba chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.